gwaro raburiswa nesangano iri rinoti nyaya dzekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvinogona kukonzera kufa kwevanhu vakawanda muZimbabwe. Gwaro iri raisa Zimbabwe pachinhano chegumi neina panyika makumi matatu dzine njodzi yekurayiwa kwevanhu vakawanda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu mune zvematongerwo enyika. Dzimwe nyika dzine njodzi iyi dzinosanganisira Yemen, Chad, Afghanistan, Guinea, Republic of Congo, Thailand, Uganda, Mozambique neBurundi. Gwaro iri rinotiwo Zimbabwe yakashandisawo kurambidzwa kwevanhu kufamba-famba munguva yakapisa chirwere cheCovid-19 kushungurudza vatori venhau pamwe nevanopikisa hurumende. Vanokokera nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa nesangano reEarly Warning Project izvi ndezvemugodzi matsuro, vachiti Zimbabwe nyika yakagadzikana zvikuru.
Hakuna chinhu chakadaro. Zimbabwe inyika inorunyararo rwakadzika-dzika, ine vanhu vanovavarira kuvaka nyika yavo pari zvino zvisina kana dambudziko. Kunongova netumapoka tushoma-shoma tunofamba tuchikurudzira vanhu kuti vainde kundo kwandingadi kukonzera bvonga mupopoto.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati zviri kutaurwa nezanupf handizvo zviri kuitika munyika, vachiti vanowirirana nezviri mugwaro iri.
Tikatarisa iko zvino zviri kuitwa vajobs kala kupondwa kwavari kuitwa mucherechedzo unonongedza pakuwirirana nezvakabuda mugwaro irori zvinochenjedza rudzi rweZimbabwe kuti vanhu vakawanda vangangoparara pane mhirizhonga iri kuitwa nezanupf muZimbabwe, asi vanhu ndivo vachakunda mumhirizhonga iyoyo yokuponda vanhu kana ikaitwa nehurumende iripo yezanupf. Nokuti haizombofi hurumende iyi, yakaponda vanhu kupedza vanhu, iyo ndiyo inopondwa ikapedzwa navanhu.
Munyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makone vatiwo
tinotsoropodza nyaya dzeviolence chaizvo chaizvo nekuti takatarisana nekwatiri kuenda uku. Maresults a2023 anofanira kuti abude ari pachokwadi sekuda kwevanhu. Ndozvatinotarisira izvozvo. Zvino zvinhu zvakaitika seku kwagutu manje unoyo zvokuti mapurisa vanotaurwa kunze pane mhaka yaparwa vagoregera kutora zvinhano. Hazvisi zvitsva, asi tinoimba kuti izvozvi sekukurukura kwavakaita nemakurukuta edu vachaita basa ravo semazvo.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vati kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa hurumende, vatori venhau pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu kuri kuramba kuchienderera mberi.
Yakurowana nenyaya yekuti unosapota ndonga, unosapota nduu, unosapota zomu, zvekuti ngazvipere, unosapota MRP. Ngatiitewo sarudzo dzedu mune runyararo zvakanaka, pasina bopoto, pasina kukakavadzana, pasina kutukana, pasina kurowana nekuurayana. Tiri kuzvishora
mibvunzo yatatumira gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Gwaro reEarly Warning Project iri iro rinobudiswa kamwe chete mukati memakore maviri haritarise nyika dzinenge dziri muhondo dzakaita seUkraine. Zimbabwe ine nhoroondo yekutyora kodzero dzeveruzhinji kana yatarisana nesarudzo. Pamberi pesarudzo dzechipiri dzokutsvaga mutungamiri wenyika dzakaitwa muna 2008 zvinonzi pane vanhu vakawanda vakapondwa, vamwe vakapisirwa misha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.